manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 29/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa nhasi asunga nhengo shanu dzesangano reNational Democratic Working Group rinotungamirirwa navaJob Sikala. Imba yava David Mnangagwa, mwana wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, yakatsva kuBorodeo neZuro Maneru. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi asunga nhengo dzesangano reNational Democratic Working Group rinotungamirirwa navaJob Sikala dzange dzichiita musangano kukuwadzana extension muHarare. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa, Commissioner Ponyati, vati vasungwa vashanu ava vari kupomerwa mhosva yekuita musangano nechinangwa chekuda kutyora mutemo wenyika. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane umbo wekuti vanopikisa vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika pamberi pemusangano weSADC uchaitwa muna Nyamavhuvhu muHarare. Dzimwe nhengo dzechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change makumi manomwe nepfumbamwe kusanganisira mutungamiri wavo vaJameson Timber dzakasungwawo nemapurisa musi wa16/10 dzichiita musangano pamba pavatimba kuAvondale muHarare uye dzakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso dzichinzi dzaida kukonzera kusagadzikana munyika. Asi magweta avo anoti vaingoita musangano wekurangarira kodzero yemwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child sezvinongoitwawo nenyika dzakawanda. Vamwe vanhu vatatu vainge vaenda kunovatsigira panyaya yavo yekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vakabva vasungwawo paRotten Row Magistrate Court mukupera kwesvondo rapera. Asi vanopikisa vanoti vaMnangagwa vari kugara vakabatira hana mumaoko semunhu akabirira sarudzo. Vebato reZANU PF vanoti vaMnangagwa havana chekutya sezvo vakakunda zvine mutsindo. Mukuzeya nyaya yekusungwa kwevanotsigira vasikala vashanu ava, tabata gweta ravo vakudzai kadzere kuti tinzwe zviri kuitika.
Vachiri vakabatwa pakuwadzana polisi vamhenge vaendeswa kulaw and order kuHarare Central Police Station asi vadzoswa zvakare vakaendeswa pakuwadzana police station. Vari kupomerwa mhosva yecriminal offence and mapurisa asi vanokwanisa kubhadhara fine kana kuti kana vachida vanokwanisa kuvharirwa voenda kukoti musiremani.
Mungatsanangure here mhosva yavari kupomerwa iyi munhu anenge aita sei amuri kuti criminal nuisance?
Criminal nuisance kuita zvinhu zvinonyangadza kugara zvakanaka kwevamwe, tingati zvinosanganisira izvo zvinhu zvakaita sekuita ruzha nekukanganisa kugarisika kwakanaka munzvimbo ine vamwe. Sando iyo mhosva yatinoti yatingati criminal nuisance.
Saka imari yavanofanira kubhadhara?
Mafaini anoita $30 pamunhu.
Muri kuronga kuti muvabhadhare?
Isusu tiri kuronga kuti vabhadhare asi chiri kuitika iko zvino ndezvekuti mapurisa ari kuita rwatsuro nagudo nesu nekuti vari kutiudzaiwo kuti munhu anogara nebhuku remafaini haapo ari kunzi apedza basa na 3 saka tiri kuona kuti ava vanhu ava vanogona kutorara futi mukati vozobhadhara faini mangwana kana mupurisa ane bhuku remafaini achinge adzoka.
Pane munhu ari kunzi amhangara here kumapurisa kuti vari kuita ruzha sei vasungwa?
Isu sekuona kwedu hapana munhu amhangara, avo vanhu vange vachitambisa kwavo zvakanaka pasina kuimba, pasina ari kudeedzera, pasina kudii, vari mukati memba vazongoona mapurisa asvika pagedhi ndokubva vatosungwa.
Gweta vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakudzai kadzere vachitaura vari parunhare kukuwadzana muHarare. Imba yemwanakomana wemutungamiri wenyika vaDavid Mnangagwa vanova mutedzeri wegurukota rezvemari iri kuBorodio muHarare inonzi yakatsva nezuro manheru nenguva dza11:30. Mapurisa azivisa padande mutande reX kuti ari kuferefeta kuti chii chakapa kuti imba iyi ibvire. Izvi zviri kuuyawo mushure mekunge mapurisa atiwo ari kuferefeta kuti pane munhu here akapinda pamba apa kaviri kose mumazuva mashoma apfuura. Panguva iyo nyika yakatarisana nekusamira zvakanaka kwehupfumi zvokanganisawo nyaya dzemitambo. Vamwe vari muchikamu ichi vanoti kudyidzana nevamwe vekune dzimwe nyika vachipangana mazano kuri kubatsira zvikuru kuti vasabva vagwadama. Mutori wedu wenhau Pasmont Lovu anoti panyaya inotevera.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzemuAfrica ine vanhu vakawanda kunyanya vechidiki vanopinda muzvirongwa zvekufambirana nekupanana mazano kana kuchema exchange programs. Vakawanda vavo vanoti zvirongwa izvi zvinovabatsira zvikuru kana vadzoka kumusha. Munyori ari murongi wemabasa musangano revatambi reAumas Collaborative Arts muzvare Zaza Muchemwa, avo vakapinda muchirongwa cheInternational Writing Program mudunhu reIowa muAmerica, vanoti chirongwa ichi chakavabatsira zvikuru.
Ikoko ndakasangana nemamwe namo vanyori nemanyanduri vaibva kunyika dzakasiyana-siyana. Zvakandibatsirawo kuonawo kuti vamwe vanonyora sei kunyika dzavo uyezve vanoshanda sei.
Mutambi vachiongorora zvemitambo musangano redendere Arts Trust Amai Gertrude Fumayaramba, avo vakapinda muzvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira The Architage Cuba nezvimwe muEurope, vanoti zvirongwa izvi zvakakosha zvikuru asi zvinoda kuti vatambi vatange vabatana munyika kuti vakwanise kushandisa unyanzvi hwavanodzoka nahwo kubva kunze.
Saka kubatana kuya kunotipa nesu ihwi rekuti tinzwikwe tese nehurumende tokwanisa kubatirana pamwe chete kuti tisvitse zvichemo zvedu.
Mumwewo munyori ari nyanduri wechidiki Fadzai Katanda, uyo akapindawo muchirongwa chehurumende yeAmerica cheGlobal Undergrad Program paMurray State University mudunhu reKentucky, anoti chirongwa ichi chakamupa mukana wekugadzira ukama nedzimwe nyanzvi muchikamu ichi. Munyori, nyanduri uye muimbi ane mukurumbira achishanda nesangano reLiterature Festival Harare kana kuti LitFest chiri kure chiri kure, anoti chitsva chiri murutsoka.
Ndo kukosha kwakaita kuita urongwa hwekuti makreatives anoenda kune dzimwe nzvimbo achinodzidzawo kune vamwe ivo vachipawo ruzivo rwavo rwavanawo. Saka macultural exchange program akakosha zvikuru.
Vachitaura neStudio 7 mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Yani, vanoti kudyidzana nevemhiri kwemakungwa kunobatsirawo mukushambadza zvigadzirwa munyika.
National Arts Council of Zimbabwe tinoona maexchange programs akakosha chaizvo nekuti tinenge tichida kuti vana veZimbabwe vanoita zvemitambo vakwanise kudzidzawo kubva kune vamwe. Maexchange programs mamwe acho anobatsira pakuti unongochinzwa zvekunze kwenyika, mamwe acho ndekubatsirana pachedu imo muno muZimbabwe, mamwe acho inenge ingori macapacitation programs ekuti mungodzidza.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry pamwe nemunyori mukuru mubazi iri vaNicholas Moyo sezvo vange vachinzi vari kupinda misangano yakawanda. Asiva moyo wakauza bipa na ure Herald kuti gorerino urumende kuburikiza ne National Arts Council of Zimbabwe icha kokera zvimwe zvirongwa zvevatambi izvi kusimudzira mabasa avo. Urumende inomboitawo zvirongwa zvekutumira zvikwata zvemitambo kuenda kunze. Vakaendeswa vanosanganisira chikwata cheumkati theater chekuvulawayo chakamboenda kuIndia muna 2022 nechikwata chembira chedura mazwi chakaenda kuEgypt muna 2022. Asi vamwe vanoita zvemitambo vanoti kusarudzwa kwezvikwata zvinoenda kunze hakuna kunyatsojeka. Vakawanda vanoendeswa kunze nehurumende vanonzi vanofanira kundoshambadzira vachienda kunyika dzakaita seDubai neChina kunyanya. Mutambi wa kuAmerica anoita zvemafirimu Karen Abercrombie anoti madzimai emuZimbabwe ane zvipo munyaya dzezvemitambo asi vanofanirwa kuita mushandira pamwe kuti vazvisimudzire mabasa avo kuti vawane chouviri. Muzinda weAmerica muZimbabwe uri kubatsirawo kusimudzira zvirongwa zvekudyidzana pakati pevatambi vemunyika nevekunyika iyi uye wakambounza munyika anoita zvemafirimu Karen Abercrombie nevamwe vakawanda. Ndakamira Studio 7 muHarare. Ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeHaiti Vagery Connell nezuro vakasimuka kubva munyika iyi vakananga kuAmerica. Izvi zviri kuuya panguva iyo mauto eUnited Nations achitungamirirwa neKenya atanga urongwa hwekuedza kuunza runyararo munyika iyi. Pane zvikwata zvakawanda zvange zvichirwisa hurumende uye zvakonzera kusagadzikana munyika iyi. America ndiyo yakapa mapurisa nevari kudzivirira nyika kana kuti vari kuedza kuunza runyararo muHaiti mari yakawanda pasi peUnited Nations. Iran ichaita imwe sarudzo yemutungamiri wenyika yechipiri mushure mekunge pashaya akasvitsa mavhoti anodiwa kuti atungamirire nyika. Sarudzo yechipiri iri kuitwa nemusi wechishanu pakati pava Masoud Pezeshkian nava Saeed Jalili. Sarudzo idzi ndedzekutsvaga achatsiva mutungamiri wenyika akashaya vaIbrahim Raisi avo vane chikopokopo chakadonha muna chivabvu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zvino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Tanya Spandler vanova ivo muzvina prazi wePrazi rinonzi Passion to Seed Gardening riri muno muMaryland muAmerica. Amai Spanda chizvarwa cheZimbabwe chinogara imo muno muAmerica kuMaryland uko vari kuwanikwa ivo vachirima mirivo chibage nezvimwewo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsanangurirei kuti chii chakaita kuti mufunge kutanga kuita izvi zvekurima?
Chakandipa kuti ndifunge zvekurima kuti baba namai vangu mukukura tichiri vadiki vakandipa chizivo chekuti unofanirwa kurima chikafu chaunodya. Saka takakura tiine backyard garden patairima chikafu yatinodya everyday like muriwo wemhodzi, tsunga, matomatoes, taingopinda mugardeni totora. Saka ndakawa nekuziva kuti naturally grown produce in a different taste than in orima commercially. We are kataka kuno way back in 95. Chikafu chai taste a lot different kuno kuchaiwa ne taste in a kutino sarai parurimi is in a natural taste ye chikafu chandanga chaira kumba. Ndo in a reason why ndaka funga she usita indango wanakanjimbo kadiki ke kutindi kwanite kurima chikafu changu chandino tra ne muri jaipa chandina kira.
Pamakaona kuti makuda kuita zvekurima makazoita sei makawana sei ifwiri imo muno muAmerica
ndakawana opportunity ye community garden Montgomery County Mandinogara saka vane ma community garden munharaunda yekuti kana uchida unobhadhara ukambijana every year kekuti ukwanise kurima panzvimbo ipapo saka ndo kutanga kwandakaita ndichirima matomatoes, muriwo, chibage, tichishareo nehama neshamwari. Ndichinzwa feedback kunzwa from vanhu vanenge ndashare nawo chikafu. Vachiti, ah, chikafu chiri kunaka ichi, chiri kudi, chiri kutesta very different patinotenga kumastoro. Saka izvozvo zvakabva zvandipa kuti encouragement yekuti if I could do this on a larger scale, ndinenge ndichizadzisa service iri much needed muarea matiri, which is Maryland, Virginia, and DC. Saka ndopa zvakatangira kuzosvika pane passion to seed gardening and nine.
Pari zvino muri kurima chii uyezve munowana rubatsiro here kubva kucounty yenyu mamuri muMaryland?
Pari zvino ndinorima chibage, ndota ndinorima chibage chekumba chatajairira, ndota ndinorima. Handiise fertilizer, handiise mapesticides, ende munoziva chibage chinonetsa kurima organically. Vanhu vanouya every year vachitenga chibage kwandiri vanoziva testi yacho, it's naturally grown chibage. Saka ndota ndinowanzorima musizini yatiri, chinozotanga kukohwewa mufall kunana September, October. Tinowana rubatsiro eblessing kuwe mucounty yatiri, Montgomery County, because tinowana rubatsiro kubva kuOffice of Agriculture. Vanotipa manyowa atinoseenzesa kurima, vanotipa mawoodchip atinoseenzesa kuisa mapathways as weed management that eventually anodecompose towadzorera kuti muvhu as manyowa. Saka rubatsiro rwese irworwo runopa kuti tiwe encouraged. Tinewo ma program atinoita during COVID, vakapa mafarmers opportunity yekurima so that mafood bank vatenge from ma local farmers vodistributa kune macommunities vanonida chikafu munharaunda yatinogara. So zvakaitikwa nguva yeCOVID, but now it's an existing program that's ongoing and the need right now is even greater than before.
Vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokuwana ipapi?
Vachida kuona vanoita interest neni via website yangu, which is passiontoseedgardening.net.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvinotokupai chirongwa kupenyu hwedu Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu.
Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi anosanganikwa nawo nevakaremara vari kukundikana kunge vachipinda mumabhazi zviri nyore, sezvo mikova yemabhazi isingakwanise kubvumidza kupinda kwemawiricheya kwakasununguka. Tiri kutarisa nyaya iyi tichikurukura na vama Simba kuchera vanorwira kodzero dzevakaremara.
Chichema ichi takachiisa taona zvibvumirano zvanga zviitwa nehurumende nemakambani ekuBelarus kuti vange vachiunza mabhazi munyika. Tikati dai vanga vavandudzawo mutemo kuitira kuti vanhu vakaremara vange vachikwanisa kupindawo mumabhazi zvakasununguka.
Tichiona kuti kusvika pari zvino hapana matanho atatorwa nehurumende kubatsira chikumbiro chenyu ichi kuti chinge chichizadziswa. Matanho api mamwe amatorawo?
Ndingangoti izvezvi hatina danho ratati tatora kunze kwekuyeuchidza vanotimirira muparamende vanova maseneta edu maviri nevamwe vamiriri veparamende kuti vange vachisimudza nyaya iyi pavanenge vachidzeya dzimwe nhau dzavo muparamende.
Tinoona kuti pari zvino pane urongwa hwekuwandudzwa kwebhiri kana kwemutemo unobata vakaremara. Zvinhu zvamakaisawo here amaisa pfungwa dzenyu pabhiri?
Ichokwadi kuti pari zvino kune kuvandudzwa kwemutemo kusvira Disabled Persons Act yedu yatanga tiinayo iri kuvandudzwa kuti tinge tiine Persons with Disabilities Bill. Ipfungwa dzakapiwa navanhu apo vamiriri veparamende pavaifamba vachibvunza pfungwa dzedu panyaya yekuvandudzwa kwemutemo. Tamirira kuti tione report yakagadzirwa neavo vaitenderera kuti tione kuti nyaya idzi dzirimo here uye kuti dzinofambiswa pamberi sei. Ishuviro yedu kuti ukava mutemo zvinenge zvaakubatsiridza kuti makambani anenge achigadzira zvigadzirwa zvavo vachiziva kuti vari kutevedza zvinhu zvinenge zvichidiwa nemutemo wenyika yeZimbabwe.
Koyi hurumende iri kukupaiwo here zvikonzero zviri kuita kuti danho iri rinonoke kuiswa mumutemo?
Sezvo tisati takwanisa kuti tinzwe kubva kuhurumende, hatisati tanzwisisa kuti chikonzero chingava chipi. Asi dambudziko ratiri kutoona riripo nderekuti vari kuendera mberi vachiunza mabhazi anonetsa vanhu vane mawheelchair kuti vange vachipinda maari. Tine masituations ekuti munhu ane wheelchair anoshungurudzika pakupinda mubhazi, wheelchair yake inobhadhariswa, anenge achifamba naye anenge achimubatsira anobhadhariswawo zvakare. Dzimwe nguva panoita kunetsana nevamwewo vanenge vabhadhara mari dzavo vachiti havakwanisi kupa nzvimbo kune munhu akaremara. Saka matambudziko akawanda atiri kusangana nawo kubudikidza nekusagadzirwa kwemutemo uyu, uye tinovimba kuti tichawana mukana wekuti mutemo uyu ugadzirwe, kwete mabhazi chete asi zvinhu zvese zvinge zvichikwanisa kucherechedza kuti kuvashandisi kune vamwewo vanenge vakaremara vanenge vada kuti vashandisewo izvo zvishandiswa izvozvo izvo.
Asi kubva zvavana nyika kuzvitonga 1980 kusvika pari nhasi, muri kuona here paine kusimudzirwa kwekodzero dzevakaremara?
Nhoroondo ine chekuita nevakaremara muZimbabwe inotiudza kuti pane kakufamba kayake nhereka nhereka, kufamba kwekamba inofamba zvishoma nezvishoma. Iko zvino kwatora makore makumi matatu nemaviri tichingori nemutemo weDisabled Persons Act uyo usingachanyatsi kushanda, usingachanyatsi kureva chinhu kuburikidzawo nekufambira mberi kwaita upenyu. Saka zvinhu zvevakaremara zvinenge zvinofamba zvishoma nezvishoma, uye tinoona kuti zvimwe pada chido chinenge chiripo chinenge chiri chishoma chekuti zvinhu zvifambire mberi, nekuti dzimwe nguva zvinenge zvichida kuti pange paine chido kubva kune ivo vanoita zvematongerwo enyika, zvikuru sei vakuru venyika, kuti vange vachifambisa nyaya dzakadai kumberi.
Manga makateerera kune vanorwira kodzero dzevakaremara vamasimba kuchera muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinonzwa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuChina. Jonga anotiverengera nyaya iyi.
Ma masangano akazvimirira muChina akadzoserwa kumashure zvakare muna chikumi apo vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vaviri vakapiwa mitongo inorwadza yekugara mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuda kupandukira hurumende. Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ari murwiri wekodzero dzevanhukadzi Wang Kwekwin, uyo aive nezwi rakasimba muchirongwa chehashtag MeToo muChina uye zvakare akaburitsa kuratidzira kwakaitika muHong Kong, akatongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu. Anorwira kodzero dzevashandi Wang Xiaobing, uyo akarwira kodzero dzevashandi vane urwere hwavakawana kuburikidza nemabasa avanoita pamwe nevakaremara, akatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu. Vaviri ava vakatongwa pamwe chete muchivande mushure mekunge vachengetedzwa muusungwa kwemazuva anoda kusvika kuchiuru. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vakati America inoshora kutongwa kusina kukodzera kwaWang naWang. Vakanongedza kune kugariswa kwavo muusungwa kwenguva yakareba vasati vatongwa nekutongwa kwavo muchivande pasina vatori venhau kana veruzhinji vaiziva. Vakapika vachiti mitongo iyi inoratidza pachena mabasa ePeople's Republic of China ekuenderera mberi nekutyisidzira nekunyaradza vemasangano akazvimirira. VaMiller vakati vanokurudzira PRC kuti iburitse muusungwa Wang naWang pamwe chete nevamwe vanhu vari muusungwa zviri kunze kwemutemo nekuti vakazadzisa kodzero dzavo dzerusununguko. Uwandu hwevanhu vakadai hauzivikanwe, asi sezvakataurwa nesangano rakazvimirira reFreedom House, PRC inozivikanwa nekuve pamberi pasi rose mukuchengetedza vanhu muusungwa zvakadaro. Ndima yekutanga mugwaro richangobva kuburitswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica riri pamusoro pekodzero dzevanhu muChina pasi pemusoro wenyaya wakanangana nekusungwa kusina shumo kwevanhu kana kuti arbitrary arrest inoratidza zvose chokwadi nerima. Rinoti mapurisa akachengetedza muusungwa kana kusunga vanhu vachipomerwa mhosva dzisina kana shumo dzekuti vakaburitsa zvakawandika zvenyika kuda kupandukira hurumende nedzimwe mhosva senzira yekuda kumbunyikidza vanopikisa vezvematongerwo enyika nevanomirira veruzhinji. Chero mashoko ose anozongonza anofukura hapwa dzenyika sezvakaita mashoko ekutongwa kwedzimhosva, basa rekutengesa kana chero basa rehurumende. Mapurisa akashandisawo mhosva dzisina kunyatsojeka dzekuti kumutsa kukakavara nekumutsa bopoto, izvi zvakanyanya kuruverera vanorwira kodzero dzevanhu vakawanda. Mutemo unodzivirira kusora unopawo mapurisa masimba ekuti vanhu nemasangano vamire chero mabasa avanenge vachiita anoonekwa seanokanganisa kugadzikana kwenyika. VaMiller vakati vanoramba vachikurudzira PRC kuti izadzise mupasi rose kuzvipira kwayo uye kuremekedza kodzero dzemunhu wese, kusanganisira kubvumidza kuti vanhu vazadzise kodzero dzavo dzekusununguka kuita zvavanoda nekuti inopa mutongo usina kwavakarerekera kune vanhu vose. Vakati vanokurudzirawo PRC kuti itambire kurudziro dzakawanda dzakaitwa gore rino pakutariswa kwenyaya dzekodzero dzevanhu muChina mugwaro reUniversal Periodic Review. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muChina. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda munyaya dzemitambo, tichitarisa mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Yada yakunda Islanders 2-0, Blawa Chiefs yaita Mangange 0-0 neManika Diamonds, Simba Bora yarova ZPC Kariba 1-0, kuchitiwo Ngezi Platinum yarova Capes United 3-2. Tichiri panyaya dzemitambo, vanhu vaungana vachichema Nomen Lumumba Maroto aimbotambira Dynamos, Gunners neFC Platinum kunzvimbo dzakaita senyaradzo Herbert Chitepo Funeral Pala, Rufaro Stadium, uye iko zvino vanhu vari kumuchema vari pahouse number 2316 Ward muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa nasi asunga nengo shanu ze Sanganuri National Democratic Working Group rinotungamirirwa nava Job Scala. Imba yava David Mnangagwa, mwana we mtungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa, inonzi yakatsva nezuro kuborodeo Maneru. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welomgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 29 kuhlangula 2029 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, kulumatha umlilo endlini yendodana kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kubotshwa amalunga ombuthano wezombusazwe abenika abaswelayo ukudla.
Kubuhlungu lokho esikwenziwa ngumntwana omncane. Abantu bacabanga ukuthi ngcono bemtshaye, kanti umfana uyadelela kukhulu okuthembileyo lakho. Singazi njalo njengoba sikhona kumakhomesi, asibambisaneni.
Abalwa impi yenkululeko bazama ukususela amanqe ukhansela wetsholotsho.
Kulesiphala senkosi esikhangelele ukuthi bona ababeshotile bakubona ukuthi kulesidingo bathola through ama-chief, ngoba u-chief lo-chief uyanikwa 5 ton per ward.
Kusungulwa uhlelo lwesiphala senkosi eMotoreni North olokulwisana lendlala enkulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulomlilo olumathe endlini kamnumzana David Mnangagwa, indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa eHarare namuhla. Amapolisa athi asehlolisisa udaba lolu oluza ngesikhathi kusanda kutholakala inhlambo zombhobho lokunye endlini yakhe. Akucaci ukuba kwenzakalani endlini kamnangagwa. Ngolunye udaba, amapolisa namhla eHarare abophe amalunga amahlanu ombuthano okhokhelwa umnumzana Job Scala we National Democratic Working Group. Amapolisa athi bebesemhlanganweni ongekho emthethweni ekuwatsana. Uhulumende uthi uzajezisa bonke abacatshangelwa ukuba bathothozela udlakela eZimbabwe. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change avalelwe entolongweni esethezwa ngamacala ukuqoqa umhlangano wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child eHarare owakungekho emthethweni. Ngolunye njalo udaba, kulabalwa impi yenkululeko eJolojo abafuna ukususela amanqe ukansila Busani Vundla abathi kalandeli izinqumo zabo lezebandla leZANU-PF. Basabalelisa imbono yabo enkundleni yokuxhumana eWhatsApp. Omunye wabo nguSilwane Khumalo.
iZANU-PF yonke kuWard 6 isicabanga ukuthi alibana singathathe i-action. Shiwalibana kuvuma besicela ukuthi uWard 6 ababele i-by-election. Kubuhlungu lokho esikwenziwa ngumntwana omncane. Abantu bacabanga ukuthi ngcono bemtshaye, kanti umfana uyadelela kukhulu okuthembileyo lakho. Singazi njalo njengoba sikhona ma-comrades, asibambisaneni lo-Ward 6. Umfana lo even ama-supporters omhlangano aseze cabanga ukuthi kungcono kube le-violence. Simtshaye kambe masokuliwa umhlangano uzabe uminjani.
Ukhaba ngomunye njalo wabalwa impi yenkululeko othi kumele bethwalise nzima ukansila lo.
Kuward 6, kuward 5, kuward 4, atsho ma-comrade, la ma-ward afile wonke. Besicela mina ngokwami bengicela ma-comrade nxa besibambene sithanda iqiniso. Abafowethu balele egangeni, bonke abazali bethu balele egangeni, obabamkhulu balele egangeni ngenxa yakhe anginawo phana. Umntu u-20k nguye ongakhontrola isigaba, uyazizwela kuyanjani ma-comrade? Ma-comrade, asiboneni ma-comrade, uvumile abezomhlangapha hlangane singama-comrade sibumbele into ezanjani ezasihlungisa. Yizwe esiliyafa ngenxa yama-fascist. Lami manengi ama report engwa toda ya mfana lwa. Kompa, kweda, falona, se must go out. Mfana ka kunyulu, njenga mbuluzo, njawa tu situ, asimbole ninyo atelela.
Ukanzila vunda uti, uzelela evalueni.
Siya developa, sibe sisi solo futi ngabantu beza NPF. Bale zindaba zikulumayo kuma groups abo. Ulati noma service lako service ukulumwa kuma groups etu bati. Kaisiko ogo kutrete na bantu. Wana babe vila kukwa abo ngukutrete na bantu, ngukusitrete na abantu venga kulma ukuta au kansilu enze intu enche lapana kuliani village chile. Bati siya kuchoncha siya kutachisa. Abantu sebese saba lugu nginela nga nghamba. Sengi pila la abo nguzu. Okuganye katike kinasasi zwa kutola pelizwe no kusoku ngozu buse unku mtu kulule vile nguenza no maino ya beifuna.
Kwa alwa impi ya nkululego, umsesi kabeni lesi, umnumza na Patrick Ngwenya uti, kwa tanisa uko nziwa nguvunda.
Ayi tuta zendo ndalezana, sisamuguzi, ama ofete ngwenye, ale politics. Bazamuku mvusi ngondo, kuti kabe kwa sukuti katesi. Isikati sukuti yena sebenze, ayo kuti akhulume ipolitiki. Yoku campaign, there is no any more campaign ekhona kathesi up to 2008. Na kutwa mawo veta ngxenye bami ethusela. Ngxenye kutsho mina ngenga ngabatshela ukuthi hayi ake likhuze umfana lo abe yazi ilayini ukuthi uvela ngaphufuna ukuyanga.
Yisakabizi zeJimila umnumzana Jeffrey Juma uthi abantu bakhathazekile ngodaba lolu.
Kulenhlola abantu abadala besokwakha abantwana sizisela phema voice notes lapha ekukuzela ukuthi kutshaye ukansila kambe ngabe tshayelwane ngabe tshayelwe kulentuthuko bani sabantu abadala sibile sigqugquzela ebantwaneni kulentuthuko bani sikhulile sibile nomandla lama voice notes lana ngabantu ba more than 60 years ubudala babo kodwa ngaligqugquzela ukuthi kutshaye umuntu abantwana baza kuthina abantwana baza kuzwa ngobani ngingenza ulinyafu lo wokuvundlala futhi ekhuluma ethi bakithi asikhangeleni intuthuko yesigaba kathi wathi kusengenwe kwi selicela abantu abadala bakithi bale bantu abadala yakhani abantwana besibona intuthuko endaweni yakithi siyalicela ngomusa wenkosi ake sizivambeni kambe ama voice notes onkakwana 4 ngalela ama voice notes akhona ngabantu abakhulileyo abantu abadala.
Uvundla lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change elanqoba kukhetho olwaqhutshwa nyakenye eJolojo ephethwe libandla le-ZANU-PF. Lamlela ntwandwe
Umholi wabona ngezwehlakalo kanye lenhlelo zikahulumende esabelweni lesi umnumzana Richard Moyo ubika ukuba uhulumende usesungule uhlelo olutsha lokuholiswa kwabantu amabele ukukhangelelwe ukuba kuzaqhubeka kuze kuyefika inyanga kamabasa kumnyako zayo. Lolu hlelo lwesiphala senkosi umoyo uthi luzasatshalaliswa izigaba zonke zesabelo anduba lufike ezicintini ezikhokhelwa zinduna. Uthi lokhu kuyimizamo kahulumende yokwehlisa isimo sendlala emaphandleni eveza ukuba emizini eminingi ikati selilala eziko lokhu kubangelwa ukungani kuhle kwezulu. Umoyo uthi abohlelo lwesiphala senkosi labo abasalela phandle kuhlelo lwesocial welfare.
But the police palace and causes can't do what you call a short dealing up what I got to less demo. Ever told a true amateur chief or who chief full of chief, we are never 5 times to what is current sake, and so what is who can't be kept as an easy as a one hour band to our salary.
Umoyo uthi eminyakeni edlulayo isiphala senkosi besingelulelwa kunduna zonke kodwa ngesimo sobubi bendlala osobhuku baphiwe umlando wokuloba wonke ompofu loba lungakasabalali iziqindi zonke. Umoyo uthi amabelela kukhangelele ukuba aholiswe izakhamizi ngosobhuku ngesimo sokuba imizi eminingi ilabafelokazi intandane abazali ababola ithumbu abakhubazekileyo kanye labangasebenziyo.
Esigabeni siyazana abantu ukuthi abaswela zila batholi lutho umuntu akangamntwana osebenzayo qala source of income vele uthembele ukuthi emasimini nxa emasimini izwi ngazandanga akula thola uphumane. So bonke bona abantu bobaphanda ikategori yokubenefita under i-social welfare.
Unkosikazi Maki Mguni wesiqintini seJende eNkayi uthi ubunzima bukhulu nanku lohlelo lwesiphala senkosi alukafinyeleli kibo.
Sibise jodo nje kuphela, ijodo kalikho. Okokuthi indlala esilayo lonyaka asikwazi ukuthi uNkulunkulu nxa engasangenelanga kuzoba njani.
Umnumzana Mlele Sivanda wesiqintini seMenda kusigaba sinye ukhala ngoxhaso lokugejelwa izibholane ukuze beziphathise.
So siyacela inhlanganiso ezingabe zisincedisa, siyacela sibili kuMenda Village ngathi ziyabuya zisincedise ekudleni, zisincedise lezifuyweni.
Umakhelwane walaba yena esemantshololozane unkosikazi Pauline Sivanda onguvillage health worker yena ukhala ngokwehla kwesisindo sabantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi ngokuswela ukudla okwakhayo kanye lokwanda kwemikhuhlane ebangelwa yikuswela okuya ethunjini.
Sesikhangele ukuthi ngahulumende kukhulumisana lamadona kube khona ukuphathiswa ebantwini ezigabeni ukuthi bathole ukudla, kube khona ukuthi bathole ukudla ngobana akukho okunye.
Indlala lonyaka ngokutsho kwabezomkhathi babuleli ibangelwe yisikhudumezi okuthiwa yi-El Nino ehlasele elizweni lonke lakwamanye amazwe kwehlisa kakhulu isivuno. Emaphandleni kanye lasemapulazini amabele atsha engakakhahleli kanye lezinye izilimo zehluleka ukukhula ngokusweleka kwezulu kanye lokutshisa kwelanga osekuthiye inani labantu elizweni abafika izigidi phose ezilithumi 9 million zibhekane lendlala emangalisayo. Lokhu kuthiwa inhlanganiso yomanyano wamazwe e-United Nations. Ngimele Studio 7 ngiseNkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngosithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sizwa imbono ehlukeneyo lapho sihlaziya uhlelo lukahulumende olokubhalisa labo abaqeqesha emakolishini ukuthi babe kuluhlu lwabangathola umsebenzi kungachazi kahulumende. Amakhulu lamakhulu abantu phakathi kwabo kulabesifazana, abanye bebhabhule abantwana, abanye bebaqhuba, babhalisile kobulawayo ngolwesithathu langolwesine. Njalo uhulumende uthi uhlelo lolu uzaludlulisela emathebeleleni South le North solwaqhutshwa eHarare. Umqalisiziba ngunkosikazi Permanent Ngoma owebulawayo Progressive Residence Association.
Mina uhlelo lwabo siyalwamukela njengenza njengabahlali bakobulawayo ngoba sibona ngani kuzasinika amathuba okuthi ulutsha lwakobulawayo lithole i-opportunity yokubana bethole umsebenzi. Nakuyukuthi i-government izaqhubeka njengokuthembisa kwabo ukuthi bazanika abantu imisebenzi. Noma okwakhathesi kuba yi-challenge ukuthi abantu abasha behambe besiyadinga imisebenzi eHarare ngoba ama-head office wonke atholakala eHarare. Na uhulumende sezile down ebantwini kuba lula ukuthi berejiste nabo besubmitha amabizo abo nama-applications abo. Khanyelele ukuthi bethokube lama-responses and sibone abantu abasha bengena ema-ofisini abazabe besebenza bekhona lapha kobulawayo. I think this could remain with the challenge, but they should also consider the youth that do not have the same privilege of going to school. I feel there is need to promote industry and production at local level, but just coming up with the database does not guarantee that young people will have access to those jobs.
Unkosazana Kethiwe Bebe webandla leMthwakazi Republic Party ongumanjinela usipha owakhe umbono.
Msakazi labalaleli, bekuzaba kuhle uma uhulumeni eqinisile kuyikuthi into azayenza mpela eyi-addressa ngeqiniso, bekuzaba yinto enhle njalo esizayo kakhulu. Okubuhlungu yikuthi uzosukumisa ithemba labantu bathi udlule nje njengazo zonke izinto. Why ngisitsho njalo? Ngoba ukuze kube lenguquko abantu bethole imisebenzi, abantu beqhathwe, akudingi ukuthi be-register, kudinga i-political will to resuscitate the economy ukuze ama-industry avulwe, ama-factory esebenze, imisebenzi ibe khona. Imavele elizweni kunormali i-economy isebenza, abantu bayaqhathwa, maningi amazwe angahambiyo esithi kuyanini sili-register abantu but bayasebenza. But why ngingana ngiyithembi lento yokuthi ebantwini wozani sili-register already? Ama-institutions ngizokhuluma mhlawumbe nge-NAFT or i-School of Mines ine-database iyazi ukuthi ngomnyaka onje ku-graduate abantu for these disciplines. I-Public Service Commission layo iyazi futhi ukuthi from e-NAFT ngalo umnyaka siqhathe abangaka for this and that department, ministry, imisebenzi ethize. So leyo asonto engathi uhulumende uthatha ijumo ethi uyabiza abantu ethi wozani ngapha niliregister. Abantu abasebenzi not because they are unregistered, abantu abasebenzi because akula industry and the economy is dead. So uhulumende kumele a-addresse lokhu, kuzozenza ukubuya down ebantwini nxa kuvele ine-normal country yonke into benza abantu bayaqhathwa. La iproblem esilayo kumele kube le political will to change izinto before we can have a stable economy that can actually allow ukuthi abantu beqhathwe ngendlela nje enormali. Okwesibili ngithi uhulumende akashiyane lokuba ethembisa izinto ayenzu azaziyo nje mhlophe ukuthi angeke azifeze. Ya, ngiyabonga.
Kodwa uhulumende uthi kulabantu asebaqhatshwayo ngalolu hlelo eHarare lapho olwasungulwa khona. Sibonge unkosikazi Permanent Ngoma owebulawayo Progressive Residents Association okhethiwe Bebe webandla lemthwakazi Republic Party ongumanjinela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga othi ngike ngivulele inkundla okwamanje uNtukamele Nkomo.
Langalaphuma le ndaba, langalaphuma le ndaba, lashona le ndaba, langalaphuma le ndaba, langalaphuma le ndaba, lashona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa ngesehlakalo esichiye uZulu weShurugwi ekhuza umhlola lapho okubotshwe khona owesilisa esethezwa icala lokuthengisela abantu inyama yempisi esithi ngenkomo. Kambe lapho othenga khona isitshebo mlaleli, kungaba sebutsha eyaziwayo kumbe emkotweni, uleqiniso na lokuthi ngeyani leyo nyama? Ukuhlaziya lolu daba sixoxa losomabhizimusi wakobulawayo olebhutsha lendawo yokunathela kochigumira eluveve umnumzana Joseph Dzova. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Yini elithengisa inyama baba Dzova, ulubona njani udaba lo mlisa weshirugwilo?
Kwakuqala njeukuthenjenaobulawayo ma five abatha eziyaziwayo la lapho kuhlinzwa khona inkomo. Ithink umbokodo ugrills u-mpiwithi lo-hedendul labanye nje bakhona but yilawa lala yiwamanya most I think the big four nazezikhona kobulawayo iwama-abatha zengiwasebenzisayo wona lawa nabashiya kodwa inyama and bayalandela umthetho omasekakhona ngale bayashiya bekuthengisele bekuhele beku-offi transport ezyesinebhutsha yakho bekunika ama-invoice konke bakwenze khona konke nje that's the surface everything abebengakhuma ukuthi yesiyisebenzisayo naleyo.
Ungathi kulula yini ukwehlukanisa inyama ubone mpela ukuthi hayi le ngenkomo inyama edliwayo le ngenye inyamazana nje esingayaziyo engadliwayo?
Yakulula sibili ngawona inyama ngahamba kuma-abatos lawa alandela imithetho sibili kulula ukuthi uyibone leyo ukuthi ayisiyona le ngoba
yali threti inyama yangona ile rona magonde ukuthi ukuthi sibe ivele kuabatho okunye futhi ukuthi ama abatho lawa azothi libeke nezithuthu zealisis ukuthi inyama ezama shortcut sokuthi abantu ukuthi sabayizona lama reputable abatho alandele umthetho.
Kobulawayo sesike sezwa ikakhulu eCountry Park kuthiwa abakhona abagangayo ababulala amadonki bethengisela abantu inyama besithi ngenkomo. Kumi njani kulezi nsuku?
Nesapho kubona enye izithetheni sikile ukuthi kule mnyane idonki elibonakala eCountry Park lihlinziwe kodwa anazange ngihlangane nakho mina. Ngiyabuzukuba indaba nje ukuthi antalethi indaba zokubhala kodwa ngikhona ukuthi kuyenzakala. Kodwa kukhona sikile endaweni ezithize kodwa sometimes uyayibona ukuthi ziweye ephathwa ngayo inyama eyangikhona kulokunye kusona ukhona khona le ubona le quality yangikhona ukuthi lapha hayi lento eyenzakala engekho lekamandeli amayeko kuprofithi.
Kukhona yini lapho suhlangane khona lesiga sabantu besidla inyama okuthiwa vele kayidliwe eZimbabwe?
Akumuqinise mnazake ngihlangane lapho nje lokho kwenyamazana futhi okunye kunye uyakubona lapho ukuthi iquality yenyama yangikhona uyabona yinye compromise yena le yamathi amagesti ake ekhambe inyama ingahlala ingekho emagestini sayisibe kuwonakala ajaba kwenyamazana ngihlangane lapho ngiyaphokuza nje.
Emalangeni bekugcwala mpela kubhizimusi lakho lapho kuChigumira abantu besidla benatha kulezi nsuku ungathi injani ibhizimusi?
Futhi omkhulu ngiseliqinise sibili abantu babefuna ukuphedisa lapho abaphedisa khona kodwa i-buying power yabantu is very weak. Abantu esidina kuhlaleki siya kungena amagesi futhi sepho ukuthi amana ngifike khona kale ngingathenga kuyinyama kwami okuncane kelijima kwami lani ngitshozo isikhathi sesha nabanye bathi akumanga kuhle sibili kwi-industry sibuye leyo ayimanga kuhle sibili general economy yangikhona nje not performing very well into ngayitsho nje nokuthi i-port limited kumabuchari namavetosto I think i-business yonke ayikabi kuhle.
Kungaphi lapho ngafisa ukuthi kulungiswe khona ukuze umnotho uvuke?
Especially indaba yena inesilimaza ileyana ike yahluphakana eyama-farmers ebanje lama 15% bathi lokuyana ingaso 30% sokuveza ukuthi umthengo wenyama udure kakhulu yikho khona sokubona sokuthi lama-incidents wona lawa abantu sebesiyazijamulela emakhaya khona ngale bezama ukubalekela yona le indaba yokuthi bangahamba kuma-abatos lawa bazalandela umthetho so abantu sebecela sebesiyazibulalela kodwa ngale bezama ukubalekela khonokho. So sikuthenengcebe ngakhuluma sibili kwethu le-15% bebona ukuthi bengayenza nje bengayefika nje kuyithisa.
Hayi siyabonga mnumzana bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Velilalele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silomnumzana Joseph Dzova umnini bhizimusi wendawo yokunathela oChigumira eluveve. Asidibaneni uhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungami Linkomo. Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo ungathina lakusasa. Ngiyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abanye abakubandla lamademokrats eMelika sebezama ukuba kususwe umongameli Joe Biden kufakwe olamadlabuzane ozabhekana lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump kukhetho ozakuqhutshwa lonyaka. Lokhu kulandela ukwehluleka kukaBiden kunqokompikiswano eqhutshwe kwele Melika ngolwesine. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi abahlala eGaza baphila nzima ngenxa yempi ephakathi kwele Israel leHamas. Ithi iningi labo lihlala endaweni ezabhonjwayo kumbe emikhukhwini. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba nomculi kaMskhande uMkhando oSkhandayo yena osanda wethula idlalade elitsha.
Yeyo
Sanibonani, sanibonani. Sizwe sakithi sizwe esimnyama ngiyabingelela njengamanje obingelelayo umkhandi ozikhandayo ozalwa eTsholoshu endaweni yakongqobo. Ngokuzama impilo ngiseGoli ngihlala eCosmos City. Senginama album awu-5 ngiqala ukucula ngo-2021.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala kuWhatsApp ku-0623745636. Ngiyiphinda 0623745636.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Amazwi engiwashiyela abalandeli okanye abalaleli ibona ukuthi sicelisa nje isupport isizwe sakithi, ngoba asilutho ngaphandle kwenu. Sithembele kini, so esikucelayo ukuyibona ukuthi nisinikeze isupport. Siyazicelela kakhulu nasemcimbini nje manisimema, mhlawumbe umuntu ufuna ukushada, siyeza lapho esisuka simenywe khona umuntu ma engabe eshada, okanye ma ene-birthday nje usimeme. Siyabuya siyiqembu likamkhandi ozikhandayo. Sikhangele ezemidlalo emdlalweni yeCastle Lakers Premier Soccer League namhlanje. Yata 2 Highlanders 0, Bulawayo Chiefs 0, Manica Diamonds 0, Simba Bora 1, ZPC Caribas 0, Ngezi Platinum 3, Caps United 2. ke olivalisa namhlanje ke ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Ngakho usilalela ku-Studio 7
siyalibonga ngokulalela kwenu
asibeni ithuba elifanayo namhlanje ke lingakhohlwa ngumhla ka 29 Nhlangula 2024 ngimalanga cha iphutha kancane ye ngumthobo sithoba lo lilale
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa iyi nhau muririmi rweshona
lilale
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.